For I'm 90 no long. Sure.
Roy. Yeah. Word to the wise. Joke to the fool. Gossip.
Chifambi chedundi cho chinoti pedza simba. Chinoti pedza muvi. Tirikuwanza ma sleepover mdzimba. Chichiti ndoshneski. Kumberi ndasona moyo wodzimba. Vanangu wetro series. Apa mumoyo makara munegomba. Isuto noti do biribi. Ah, chinoti pedza simba. Chinoti pedza muvi. Ndo chinoti pedza simba. Chinoti pedza muvi. Ah, chinoti pedza simba. Chinoti pedza muvi. Ndo chinoti pedza simba. Dai waita isi ngomana. Anisi mutrene. Yeah. Dai waita isi mukomana. Muchova unopera krisi mukomana. Pangwana unopinda bisi mukomana. Ende fondo kuturisi ni unaka. Handisi mutrende. Kungoeza kubatira nenzewe. Amwe vachandipomera netrende. Asika kushumira ndireke. Chifambi chedu ndisho chichati petza simba.
Chinoti petza mvi. Tiriku wanza maslipo famzimba. Chichiti ndoshneski. Kumbiri nasona moyo mzimba. Vanangu waitro series. Apa mumoyo makara munegomba. Isuto noti do miripi. Ah, chinoti petza simba. Chinoti petza mvi. Ndo chinoti petza simba. Chinoti petza mvi. Ah, chinoti petza simba. Chinoti petza mvi. Ndo chinoti petza simba. Chinoti petza mvi.
Dai watika machimandara. Dai waedza kubata umandara. Usamanyire kukata umandara. Mangwana unochiona imbeni nemapanangana. Kunze kune makava ane matemo. Kunze kune nyoka dzinoyevedza dzine meno. Kunze kune vanopedza ruvara uri yellow. Nyangwe iri melanini inoita zero. Chifambi chedu ndicho chinotipedza simba. Chinotipedza muviri. Tiri kuwanza masipo famzimba. Tichiti ndoshneskiri. Kumberi ndasona muyo dzimba. Vanangu wetro series. Apa mumoyo makara munekomba. Isu sudo mipiri. Ah, chinotipedza. Truth for sure. Yeah.
Roy, it's just the words to the wise. I don't know. I did my part.